Nderaya aunza mufaro mudimbare mushure mekutora mapoints ese matatu nekurova ZTC Kariba 10 mumtambo uyo wakaunganidza chaunga munandare yerufaro. Mapoints matatu atora auya mushure mekunge dimbare yakashanya kublawayo ndokunoita mangange 1-1 netel 1 mumtambo wake wekutanga mushure mekutora pasa iri kubva kuna Lloyd Mablanyo Chigove. Asindiraya haasi kuzvitutumadza achitiye anoda kutenda vatambi vake nekubata basa nemazvo kwavakaita nemoto moto.
Vakomana vashanda zvine simba kuti tikunde mutambo wanhasi. Saka ndoda kuvatenda nekuzvikudza izvozvo. Ndinovimba vacharamba vachingoshanda zvine simba tichienda mberi.
Kukunda uku kwafadza vatsigiri vemaglamour boys zvekuti nhengo yedynamo supporters association vafano lengwani vanoti chitima chedynamo chasimuka zvekuti hapana achachimisa.
Isusu tinoataka hatimire takutouya zvachose izvozvi.
Asi vasati varota zvemukombe dimbare inofanira kutanga yatarisa zviri kubva mumusha meva vakidzani vavo. Vavakidzani vavo vemakepekepe vaswedera pedyo neutungamiri hwegungano iri mushure mekurova Harare City 10 ndokupinda mapoints 10 nematatu points imwe chete pasi pechikwata chiri kutungamira makwikwi aya cheFC Platinum. Magreen Machine ane mutambo wavasati vatamba neBlack Rhinos uyo vakakunda vanoenda pamusoro pegungano rePremier Soccer League. Asi zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka kuchikwata cheFC Platinum icho chakaita mangange 0-0 neHerentals ndokurasikirwa nemapoints maviri mushure mekubuda mumutambo uyu nepoint imwe chete uyezve pamusha mumandava stadium. Chimwe chikwata chine mukurumbira cheHighlanders zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka zvekare mushure mekuita mangange 0-0 nehwange ndokunyura kusvika panzvimbo chechitatu kubva pasi. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi. Chapungu 2 Mushowani 1 Manika Diamonds 0 Chicken Inn 2 Black Rhinos 2 Triangle 1 Blower Chips 2 Yada 3 Ngezi Platinum Stars 1 T1 0. Kwatambwa mitambo mitanhatu zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi. FC Platinum 14 points. Caps United 13 points. Chicken Inn 12 points. Wange 12 points. Zvikwata zvina zviri pasi ndeizvi. Yada 5 points. Highlanders 3 points. Mushowani Stars 2 points. Blower Chips 0 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariadzi.